Mangwanani akanaka tereri tinosangana zvekare mangwanani asi uri musi wechitatu zvita 18/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vane maFacebook, chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki vanosanganawo nevemakereke muZimbabwe. Sangano rechitungwiza Omnibus Operators Association rinoti kuwanikwa kwemafuta edizili mudhorobha kwava kuita nani. Iri muWashington DC. Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki vange vachishanya muZimbabwe apo vakasangana nevatungamiriri vemapato ezvematongero enyika kusanganisa mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. VaMbeki vari kuedza kuuyisa mapato aya nevamwe kuti vagare pasi kuti vaite hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika. Izvo zvinonzi zvave kunyanya kukanganisa South Africa. VaMbeki vakaitavo musangano nevemakereke. Munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vaudza Studio 7 kuti pari zvino VaMbeki vari kuedza kukurudzira kuti paitwe nhaurirano munyika. Tabata Dr. Mtata tikati muna VaMbeki sezvo vachipomirwa mhosva yekurega Zimbabwe ichimwandauka mazuva avakange vari mutungamiriri weSouth Africa.
VaMbeki vahwande ndinofunga ndio vanga vari mutungamiri nevakanangana ne GNU ya 2009-2013. Ndinofunga VaMbeki zvavari kuda kuita kutsvaga nzira yekuti ivo vanhu vemuZimbabwe vangasangana sei, vangaisa misoro yavo pamwe chete senduro, asi kuti vanga facilitator sei kuti ivo vanhu vemuZimbabwe vaite engage. Kana zviri izvo zvavari kuda kuita, ndoona sokuti chinhu chakanaka. Saka tinofanira kuti tichiongorore, mukaona zvavari kuita havana kuya kungozotaura nevanoita zvematonge gwenyika chete, asi vari kuonawo nevamwe vanhu vari muma non-political sector functions. Izvozvo zvinoratidza kuti vari kuda kutsvaga kunzwisisa kuti vanhu vazhinji vari kuona sei nyaya dzatakatarisana nadzo senyika, uye zvemazano akasiyana siyana iwawo angaiswa sei mugango rimwe chete kuti tigowana minduro inotipa mufaro senyika, kwete kwenguva shomanana asi kwenguva yakareba. Vawande
makasangana navo pane zvavakakutaurirai here maererano nekuedza kwenyu kuvisavo nhaurirano muZimbabwe?
Vakatudza kuti vaiziva basa ranga richiitiwa nemakereke, kubva kumakereke atinozvidzana nawo ekuSouth Africa Council of Churches. Avo vanga vavazivisa pavaiuya kuno kuti macheche ekuno ari kuita chii. Saka vanga vachiziva ibasa rinoitiwa nemachechi. Asi chavanga vachitsvaka ndechekuti vazvinzure voga kuti tinoona sei nyaya dziri kuitika munyika, uyezve tinofunga kuti dzingagadziriswa sei.
Pane zvamakanyorerana pasi here? Pane zvamakabvumirana here maererano nekubatsira kuisa nhaurirano munyika?
Kwete, hapana chanyogwa pasi. Inguva yokutarisa kuti munda wakamira sei. Iko zvino sokuona kwedu vanoda kunzwisisa mamiriro akaita zvino. uyeze kuti vanani vanoitei kudai atingati mapping exercise saka hapana chati chabuda pachena but tinovimba kuti vanhu vanoramba vachitaurirana vanogona kubvumirana kuti process yakadai nzira yakafanira kuti ipfuurire mberi ichienda mberi ndeipi pari zvino hapana chati chanyorewa pasi vawande.
Munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vemabhazi anotakura veruzhinji muchitungwiza rechitungwiza Omnibus Operators Association rinoti zvinhu zvinenge zviri nani munyaya dzekuwanikwa kwemafuta edhiziri mudhorobha iri kubva kutanga kwesvondo rino. Mutauriri wesangano iri Vafarai Muza vanoti kubva mukupera kwesvondo mitsetse yemabhazi nedzimotikari zvinofamba nedhiziri miduku zvakanyanya mumagaraji avanotenderera mumusha uyu. Asi vamuza vanoti mitsetse yedzimotikari dzinofamba nepeturu ichiri yakareba zvikuru zvinove zvinoratidza kuti peturu ichiri kunyanya kunetsa zvichienzaniswa nedhiziri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pasondo rakapfuura iri mafuta anga achipa kutambudza zvikuru nekuti anga asiri kunyanyawanika zvikuru sedhiziri rinoshandiswa pakutakura vanhu veruzhinji. Asi iro svondo iro rineri ndichiona mitsara inomirwa ichitsvaga mafuta iwo edhiziri inenge mipfupi zvikuru sei zvichiratidza kuti zvinodayira kuti patiri kupinda muholidhe yedu iyo yekrismas tichange tiine mafuta ari nani. Kana zvirizvo zvichasimba zvakaita mitsara yedu nekuti ndikuona kuti inenge mipfupi zvakanyanyisa kupfuura svondo rakapfuura.
Chii chingadai chaita kuti mitsara ive mipfupi?
Zvinokwanisa kunge zvakadaro nekuti vanounza mafuta vanokwanisa kunge vakagadzirirwa sezvo tiri kuenda kuzororo rekrismasi riro zororo guru pagore.
Imi matenderera nzvimbo dzipi dzamaonawo kunge dzadzisina dambudziko rakanyanya remafuta?
Ndinoona munzvimbo yatinogara yechitungiza inzvimbo ine masevhisesheni akati wandei uyezve unoona nekuungana kwevanhu munzvimbo dzekukwirira dzatikati mabhastop nzvimbo idzodzi ukadziona dzichiwanda wanhu zvakanyanyisa chinenge chiri chiratidzo chekuti mota zhinji dziri kumitsara yemafuta. Saka vanhu vanenge vasina vanhu vanoatakura pai pamugwagwa. Saka kana ukaona pamugwagwa ipo paya pai kuri kuseni nzvimbo dzinomiramira vanhu idzo dzedze dzina vanhu vashoma chinenge chiri chimwe chiratidzo chikuru chekuti mafuta ariko. Uyezve tizofambawo nekufamba kwatinoita munzvimbo idzo dzee dzinodirwa mafuta tandichitoonawo toti mitsara yanga iri mudiki sezvakaita pachikwana paya paglow unonga uchitoona kuti pane motikari 4 dziri pamutsara motikari 5 dziri pamutsara zvichitoratidza kuti vanhu vakanzwa kuti mafuta ari pakati havasi kunonomhanyira vakawanda nokuti mafuta avanenge vanawo kana kuti kunzvimbo kwavanenge vari anenge ariko ikoko.
Mataura nezvekuwanikwa kwemafuta edhiziri, ko mafuta epeturu?
Ndaona nzvimbo dzakati kuti dzanzi nemitsara yakati rebei yemafuta epetro iratidza kuti kuwanikwa kwaona kwakati siyanei nedhiziri. Asi ndamboona dzimwe nzvimbo dzakati werengekei imomo zvitungiza imomo zvekare dzanzi dziratidza kuti dzanzi nemitsara yepetro zvichiratidza kuti fuel yachona iyoyo yanga iripo. Ndaona masevhisesheni anenge mairi mana anga aine petro asi mitsara yacho yakati rebei kupfuura yedhiziri.
Dhiziri riri kutengwa nemari papombi?
Riri kuita $17.90.
Izvi zviri kukusiyaiwo papi imi vanotakura vanhu vemabhazi kuti munge muchizochajawo mari dzenyu kutakura vanhu?
Kana ari mabhazi chaiwo chaiwo zvinhu zvinoitika mukurarama neikonomi zvinoenda zvichinja. Mazuva akauya zvupko zvaisiya tisina mari zvachose asi tiri kuona kuti ezvezvi nechimiro chiri kuitika pari zvino izvi nekuadjasa kwatiri kuita nekutora yatingati reality yezviri kuitika nekukwira kwemafuta kuye kuye ende uyezve nekudzikama kwaamboita ari panzvimbo imwe chete pamutengo zvapa kuti tiadjastewo zvokuti at least taakusara tine cheuviri nekuti mabhazi mazhinji akaenda kuzvupwo. Saka murod yamite mumabhazi asaramo amashoma zvakanyanyisa. Saka kune vane mabhazi akasara asina kuenda kuzvupwo ayaya mabhazi ariwo kurarama kwawo kwaanani.
Asi muri kusanganawo here nematambudziko kusvika pari nhasi mukutakura vanhu kuenda vangava vemabhazi vanoenda kumaruwa nevari mumaguta?
Isusu kazhinji tiri tinotakura vanhu vari vari mumaguta. Tinotiwo panguva dzidzi dzekuti kwakumasikati sikati kuye kuye basa redu rinodzikira zvakanyanyisisa zvekuti una motikari dzingave dziri nani nekuti vanhu vaya vakarega kuveu nevanhu vanofambo vakati wandei mumotikari zvichienderana nemafuta acho kuti nemutengo uriko mazuva ano unoona kuti basa rako haribude zvakanaka. Saka unenge wakumirira panguva dzine dzava kufamba vanhu vakawanda sezvakaita mangwanani nemanheru basa redu harizonyanye kutambudzika.
Avo vanga vari mutauriri wesangano rechitungwiza Omnibus Operators Association vaFarai Muza vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vagari vekwaMutoko vakavhiringwa nemhirizhonga yezvematongero enyika pamwe nokunyimwa chikafu nezvimwe zvekurimisa pazvirongwa zvehurumende vakaumba sangano iro ravanoti richatungamira kuti varipwe pamwe nekuti vasarambe vachishungurudzwa nekuda kwenyaya dzezvematongero enyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vakaumba sangano rinonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC. So, avo vakashungurudzwa.
Tinoitenda hurumende kuisa kwakaisa NPRC kureva kuti inoto nechinangwa chekuti tipodzane maronda titaurane chokwadi kana tichiripana tiripana tobva tati zvinhu zvakadaro hazvadzo kurireke futi.
Vabhanire vaendera mberi vachiti dambudziko rekushungurudzana nekusarudzana richiri kuendera mberi uye sangano ravo richange richinyora pasi zvese zviri kuitika pamwe nekuzviendesa kuNPRC kuti zvisarambe zvichiitika.
Munomu hatina kugara zvakanaka semavictims. Chekutanga ndechekuti tichingori victimizwa tinonyimwa chikafu. Nyangwe chikafu chikava chikanjiitie social welfare chinoenda chiri on partisan basis. Chinogoyewa kana chichienda mumaruwa chinoenda pachairman wezani achiende pane social welfare office akafanira kunge sabhuku kana kuti mambo. Chinotanga chitosvika pachairman wezano ndiye anozonyora mazita ukondirupita pakugoyiwa pacho.
Imwe nhengo yesangano iri uye vaimbova kanzura weMutoko Rural District Council vaShem Kativu vaudza Studio 7 kuti chavanoda chete kuti vakakuvadzwa kana kurasikirwa nezvinhu zvavo varipwe uye kuti pave nekukumbirana ruregerero.
Zvotakaitwa kashungurudzwa sei taitirwa izvozvo? Taka tapara mhaka yei isi taita zvematongero enyika zviri pamutemo. Kuva opposition handi kuti wanga wapara mhaka. Saka isi tiri kuti tikaungana segrupu sekutaura kwatakaenda kuNPRC tichivataurira kuti ndizvotiri, vakataura kuti aiwa gurupu renyu kana rawe munouya tinotaura tese, takavabhirifa tikavataurira zvotiri but tinogona kuti tiungane tisangana nemaperpetrators nemavictims pamwe chete.
Vakativu avo vanove nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vati vave kuunganidza umbowo hwezvakaitika sezvakataurwa neveNPRC uye vane tarisiro yekuti vachakwanisa kugara pasi nevakavatadzira kuti vayanane vachitungamirwa neve NPRC. Munyika makaita mhirizhonga inotyisa muna 2008 apo zviuru nezviuru zvevanhu zvakaparadzirwa misha nezvipfuyo pachishandiswa nyaya dzematongerwo enyika. Mhirizhonga iyi yakaita kuti vaive vabude musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokorwa muna 2008 mushure mokunge vatsvangirai vakunda vaive mutungamiri weZANU-PF panguva iyi mushakabvu Robert Mugabe. Hatina kukwanisa kubata veNPRC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi commission iyi iri kukurudzira kuumbwa kwemakomiti erunyararo mumatunhu ese munyika nechinangwa chekuti mhirizhonga kana kushungurudzana vanhu pamwe nepfungwa dzavo pamusoro pekuti zvichemo izvi zvingagadziriswe sei kuti vanhu vakwanise kugarisana murunyararo. Ndakamirira Studio 7 paMutoko Center, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti gurukota rinoona nezvemari vamupfuri Ncube vakaudza dare resenate nezuro kuti vachabudisa mari yemapepa yama $10 nema $20 nekukurumidza. Mudaily News muchuchusi munyaya yamai Mary Chiwenga akaudza dare redzimhosva kuti amai Chiwenga vachiri kufunga zvokuuraya vaConstantine Chiwenga. Chronicle rine nyaya yevanhu vaviri veZimbabwe vakafa, vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara nemuvhuro kuSouth Africa mushure metsaona yebhazi rakange rakananga kuZimbabwe. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokukokai vateereri veStudio 7 kuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadini, makadini, muri Zimbabwe nemi mose vashamarari nevateereri veStudio 7. Zita rangu tinoitwa Mashoshe. Ini muzora nhasi ndinodawo kupindura avo vanozi vaparadza vakataura svondo rapfuura vachitaura panhau yamapasipot. Vaparadza handizive mweya wavainawo muhana mavo kuti mweya werudzii, nekuti matauriro avaita vaitoita kunge kumhuri kwavo kustori naari kudhayasipora. Ndakavanzwa vachitonongodza nekutemura kutaura kuti vanhu vakudhayasipora vanofanira kutenga mapasipoti kana kutora mapasipoti nemari yekunzvimbo nyika dzavari. Izvo zvinova zvinhu zvinondikatyamadza nekundivhundutsa zvemhando yepandiriri yemandorokwati kuti kondeingei nei sei vaparadza vachitaura mashoko anokatyamadza kudai. Ndava vanhu vari kudhayasipora vana kuenda nekuda vakaendeswa nesituation yakakonzereswa nehurumende yavaparadzai. Saka zvete zvemazviro kwazvo zvinofanira kutaurwa zvizivikanwa kuti vaparadza zvavakataura handizvo. Vanofanira kudzoka vokumbira ruregerero votaura zvinhu zvinogwara. Ai, munhu wekupa anotaura kwaasina kuswera, munhu anorotomoka kwaasina kurota, chii navo? Ngavatikwanire semari yebhazi. Ah.
PaStudio 7 makadiko. Ndivava vatapsa ari kutaura panapa. Vana chirumhanza vadi kutenda ba. To problem yawe yada kuvhuma ba kuti ZANU-PF yatadze zvinhu. ZANU-PF yakabirira maelections zviri pachena, yakabirira sarudzo. Handiti nhasi uno muda kuti Chamisa abvume kuti Mnangagwa ndiye president. Koima musi kubvuma wane kuti upfumi makonewa zvingori pachena izvo semhanza yegudo kuti matadza upfumi, asi muri kungoramba wanoti hey, murikugadzirisa murikugadzirisa murikugadzirisei. Chinozikanwa hapana, kungoziva kuti hei arikudira jecha, hei arikudira jecha. Hapana jecha riri kumbodirwa baba, muri kutadza kugadzire zvinhu, muri kukundikana mazana amuna mapererwa. Ipai Chamisa chimuti, hamhanya nechimuti, munoziva chimuti chitanda chamuremera Mnangagwa. Zvasiyane nazve, hanzi zvake zvekutungamira nyika izvo. Chake kungoti hei tichingotonga, tichingo munotongei munyika musina mari, vanhu vachifa nenzara muzvipatara zvinhu, vanhu vachifa asi havari kubatsirwa. Musadaro bana Mnangagwa, hamuna tsidzisei.
Makadiko vatefeturi veStudio 7, ndimi munacho chirongwa chenhau dzechokwadi. Taimbokumbirawo mumbotibvunzirawo baba Chamisa kuti ko maaudio edu atinotumirawo vanomanzwawo here, vanomanzwawo here, vachiti kudii nawo vana veZimbabwe tatambura tawa muno muSouth Africa. VaChamisa dei vaigona, vaigona kungotsvagawo rutsigiro nyika dzepanze koko. Ndatenda hangu.
Inini ndoitwa Manikedza, ndiri paRustenburg apa, ndiri kutaura nchiti nyaya yamaichivenga inondibata-bata bhozi. Apa ndivo vakuona kuti zvoni maichivenga vakaba mari vakanikira, nokuti nhasi varambana, nokuti nhasi havachawirirana. Ndopavakuona ko vakadoo zviburitsa before vachiwirirana, vakadoo kuzviburitsa kuti mukadzi uyu aiba mari aaita sevaita zvinhu izvi vese. Vanhu vari pamwe chete vanhu, tipaonei papa, vanhu vamwe chete, vanhu vaitoita zvimwe chete. Patine nyaya yekuti havachawirirana nhasi, ndopavakuti zvoni uyu aiba uyu aita sei, because vekuti havachawirirana.
Makadi makadi vanhu veStudio 7, isitirinani zvedu. Ini ndiri kuSouth Africa, ndinoitwa Steven Udekonye. Nevachirumhanza handisivi kuti vachirumhanza vakapfekwa here neZANU-PF. Kana ivo vakapfekwa neZANU-PF vachidya vachiguta, ngavadye vachiguta. ZANU-PF hatichaidi. Chii chiri kunaka? Chii chavanoti Chamisa ndiye ari kuisa mashangisheni? Chamisa unoisa mashangisheni, unoisa mashangisheni sei? Chamisa une mari kana kuti ivo ndivo vanodhila nezvemari ZANU-PF? ZANU-PF inongoda kungopomera zvinhu zvokungopomera ndozvainogona. ZANU-PF mbava haticha kudii taneta nemi na mnanga kwa wenye haticha kudii kantaneta wachuru manzi andiziwi 27 mnungu wabudisele kwa wachuru manzi washita urapa hatitodi kana niko wanzi wachuru manzi hatitodi taneta and tired.
Masura se pa studio 7 aiwa tinotenda nenyuzi dzinodai kudakadza tinotenda chaizo muri sei vana mukoma Blessing Zule vana mukoma Tanoka Wande vana mukoma Jonga Kandimiri vana Sisima Velasi nana Mike Huvi vese 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 ai ndinofara zvangu ndipa Pretoria pa sarangu ndadzoka zvakare ndiri mutemarege aiwa rega ndingotaura ndichiti vachuru manzu zvavanotaura vanenge vazwana papi zanopefu ine painto gara chaipo here pachayo ichionatsa kuudzana zvekuti kana nenganzi uya kuzotaura kudande mudandoko anatsa kutaura zvinenge zvichisota havana kana nechavari kumbotaura chipenje baba vamunanga vakawina maelection kupi kwavakawina maelection kana vakawina maelection vari kukundikana sei kuti nyika ienderere mberi nyika ipi yamakambonzwa pasi rese inonzi inostrike madokta inostrike madokta makazviona kupi izvozvo patanongoramba chikotaura chinhu chimwe chete ichocho vazvikonewa vazvikonewa chete ngavabvume ngavabvume chinonyanya kunetsa pazanupf ndechekuti vakanyanya kugara mupawa nguva refu vasina munhu anovakutidzira saka uzvo vakaita tsvangirai pakaona kuti tsvangirai mupanduki izvo tsvangirai anga asiri mupanduki aida kuti vagadzirise nyaya yemaema yekumapurazi chachaiyo kuzosvika vanhu vanongonopinda sehoa vachinomera sehoa tsvangirai ndeanga nemanifesto yacho vakakopera vanokopera asi havazogonota chaizvo chaizvo zvinenge zvichiti kamwe aye zvinotarisa yamboni vaiindurojusa mari mari isingatengi kana chunhu ko zvinotaura zvekuti $10 inotongobuda pasina kana hapana hapana chaora chunhu ichi mani ngavabvume vakonewa ngavabvume chete chete vakonewa.
Makadiko mukoma tananyanyi wahwande nevamwe vese vasinawo vatina kudomwa nemazita tinokutendai nebasa ramuri kubata kuti kutiudzani nhau dzechokwadi dziri kuitika muzimbabwe nyange zvedu tiri musouth africa takatiza nhamwe iri kutasambuka iri munyika medu iyo baba tanetseka baba chero muno munyika matii tokubatwa senhapwa tinongonzi makwerekwere makwerekwere baba tarisai kuti mwari dai ationerawo nyika yedu yanaka taitine chichema kuti vachamisa dai vagadzirisa nyika vamunangagwa vauraya nyika taichema navamugabe vamugabe vakanga vari nani vaiti zvinhu kana zvakwira vaibvisa mazera zvino vamunangagwavo havana basa nazvo kuti zvamira sei vanongoti chiro zvakanaka kudii kwavo havana basa nevanhu vanozofunga vanhu kana nguva yemaelection yasvika vabata tambura muno munyika yevaridzi.
Manzwa pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7. Tinokukurudzira kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 038 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weSouth Sudan vaSalva Kiir nemutungamiriri webato rinovakwikwidza vaRiek Machar vakabvumirana kuumba hurumende yomubatanidzwa mwedzi wapfukadzi usati wapera. Vatungamiriri vaviri ava vari kumanikidzwa neUnited Nations neAmerica kuti vaumbe hurumende yomubatanidzwa kuti ifane kutonga hurukuro dzichienderera mberi. Sangano rinorwira kuchengetedzwa kwevatori venhau reCommittee to Protect Journalists rinoti uwandu hwevatori venhau vakaurawa pasi pose muna 2019 hwakadzika kupfuura makore ese mumakore gumi. Sangano iri rinoti zvekare muSyria ndimo makaurawa vatori venhau vazhinji kupfuura dzimwe nyika. MuSyria makaurawa vatori venhau vanoita zana nemakumi matatu nevana muna 2019. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani inogadzira ndege yeBoeing yazivisa kuti kutangidza mwedzi unouya ichambomira kugadzira ndege dze737 Max idzo dziri kutengwa kupfuura dzimwe ndege dzainogadzira mushure mevanoona nezvendege veFederal Aviation Administration vaizivisa kuti havasi kuzobvumidza kuti ndege dzerudzi urwu dzishandiswe gore rino. Nhano yatorwa iyi iri kukonzera kushushikana kwevashandi vazhinji apo zororo reChristmas raswedera. Asi Boeing yazivisawo kuti pari zvino haisi kuzomisa vashandi vayo mabasa kunyangwe hazvo vanenge vasingagadziri ndege idzi. Boeing ine vashandi vanopfuura zviuru gumi nezviviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinobvumirana kuti kumiswa kwekugadzirwa kwendege idzi kuchavhiringa zvinhu zvakawanda munyaya dzezveupfumi munyika. Ndege dze737 Max dzakarambidzwa kushandiswa kubva muna kurume mushure metsauna mbiri dzendege idzi dzakauraya vanhu 350. Zvinonzi chimwe chakakanganiswa nekambani yeBoeing ndechechimiro chendege idzi, uye pane zvimwe zvinhu zvaifanirwa kudai zvakaonekwa kuti hazvina kumira zvakanaka padzaigadzirwa. Sachigaro weBoeing vaDennis Malmberg vakatobiswa pachigaro vachinzi vaifanira kudai vakaona zvinhu zvisina kumira zvakanaka pandege idzi dzisati dzauraya vanhu.
Attention, all forgets. Well, it's a boom better.
Bumbeto na Jasignal mairewe hii tasika kumagumeo churungwa chedu chanasi. Tumbo tarisa vanga zviri munhau vaimbo vemutungamiriri weSouth Africa vatavo mbeki vanosanga navo neve makereke muZimbabwe. Sangano rechitungiza Omnibus Operators Association rinoti kuwanikwa kwemafuta edhiziri mudhorobha kwave kuita nani. Tasvika kumagumeo churungwa chedu chanasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Wanamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni mhlaka 18 kumpa.